Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu gumiguru 23 2019. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya yekuti vachamisa vakasarudzwa here zviri pamutemo kuti vatungamire bato reMDC yozoiwa nedare repamusorosoro reSupreme Court. Vana chiremba vodaidzwa kudare neHealth Service Board asi vanoti havana kana mari yekuendako. Nyika yotarisana nekupisa kunotyisa vanhu vachiyambirwa kuti vagare vakangwarira nekunwa mvura yakawanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reSupreme Court nhasi ranzwa chikumbiro chemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa chekuti mutongo wakatorwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti kusarudzwa kwavo semutungamiri webato ravo hakuna kufambiswa zvakanaka usendekwe parutivi. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipanyaya inotevera.
Vachisvitsa chikumbiro chavo kudare, gweta ravachamisa, advocate vane mpofu, vati mutongo wedare reHigh Court unofanira kusendekwa parutivi, vachiti harisi basa rematare kusarudzira bato rezvematongerwo enyika utungamiriri. Vampofu vaudza dare kuti komiti yepamusorosoro muMDC pakati pemacongress yeNational Council yakatora danho rekugadza vachamisa semutungamiriri weMDC zvitevera kufa kwevaimbova mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai. Vampofu vati komiti iyi ndiyo ine masimba ekuita izvi, ndokusaka zvakaitwa, uye vati vachamisa nava Elias Mudzuri vakagadzwa navatsvangirai sevatevedzeri vavo nyangwe zvazvo paiva namuzvare Tokozani Kupe, zvichiitwa vatsvangirai vachishandisa masimba avaive nawo ari mubumbiro reMDC. Zvataurwa navampofu zvatsinirwa nemunyorano nezvesarudzo muMDC yavachamisa vaJacob Mafume avo vanga vari mudare.
Nyaya yatakuita kuno kuyava kutungana kwembudzi. Vakupe vakaenda nerwendo rwavo, isusu navachamisa tikaenda negundurumwandira revanhu. Vanhu veruzhinji vanovaiva 2.6 million vakavhotera vachamisa. Vakupe vakavhoterawa nechipururu chevanhu zvinova iwo 50,000. Saka ndo zvatati chingotaurira koti kuti uyu ane rwendo rwaari kufamba achiinda nekokoko, isusu tine rwendo rwatiri kufamba rwokusunungura ruzhinji rweZimbabwe. And ndo nyaya yatati chiudza vemadzitare kuti madzitare haakwanisi kutipa utungamiri. Utungamiri hunobva kuvanhu, ende vanhu vakatotipa utungamiri wava Nelson Chamisa.
Gweta riri kumirira muzvare Kupe panyaya iyi, vaLove More Maduku vaudzawo dare kuti pasi pebumbiro remitemo reMDC hazvikwanisike kuti pave nevatevedzeri vemutungamiriri webato vaviri kana vatatu, sezvo vachiti bumbiro iri riri pachena kuti panofanira kunge paine mutevedzeri wemutungamiriri webato mumwe chete. VaMaduku vati muzvare Kupe ndivo vaifanira kufanobata chigaro chemutungamiriri weMDC pakamirirwa kuitwa Congress yechimbi chimbi yekutsvaga mutungamiriri webato zvichitevera kufa kwakaita vatsvangirai. VaMaduku vaenderera mberi vachiti kudomwa kwavachamisa navamudzuri kuti vave vatevedzeri vavatsvangirai kwaive kunze kwemutemo. Vaenderera mberi vachiti kudaidzirwa kwakaitwa musangano weNational Council wakagadza vachamisa semutungamiriri webato kwaiva kunze kwemutemo, sezvo vachiti bumbiro remitemo reMDC riri pachena kuti misangano yechimbi chimbi yekomiti iyi inokwanisa kushevedzerwa nemutungamiriri webato chete kana mutevedzeri wake.
Zvanga zvifanira zvaiya zvokuti vakupe ndovanga vachifanira kuita mutungamiriri webato kubva pakafa vatsvangirai. Saka izvozvo hazvina kuitika. Ndozvaifanonge zvakaitika. Ndozvanga zvakazi nehigh court ngazvidi ngazviitike.
Zvichakadai, dare reSupreme Court iro rangarine vatongi vatatu vanoti vaPaddington Garwe, amai Antonia Guvava navaBharat Patel rati richazotura mutongo waro muzuva rarisina kutara. Nyaya iyi isati yapinda mudare, mapurisa anorwisa mhirizhonga ayo anga akapakatira zvombo arambidza vatsigiri veMDC vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi kupinda mudare ndokuvadzinga pamatare apa, izvo zvashorwa nemumwe wavatevedzeri vavachamisa, amai Linet Karenyi Kore.
Ndinoona sekuti munyika medu hamuchina mutemo. Hakuna koti inobvumidzwa munhu kuti apinde mudare. Matare mazhinji tinopinda vanhu vachibvumidzwa. Asi ndaona zviri zvekuti vanhu vada kutsvaga strategy yekuti vazame kuisa fie kuvanhu vedu, uye vanenge vane vanhu vanofarira nevasingafariri. Saka muonere wangu vari kuzvisa pa spotlight kurakidza kunze kwenyika kuti munyika muno hamuchina kana rule of law. Ndova akutonga mutemo wamumaoko avo. Izvo zvitapedza koti vazere pano. You ask yourself kuti vane vachidei? Zvoreva kuti isu takutya here kuya kupinda mumatare? Isusu tinoti MDC, this is unfair and this is uncalled for.
Nyaya iyi yakaunzwa kumatare neimwe nhengo yeMDC yekugokwe vaElias Mashavire. Avo vaiti vachamisa havana kusarudzwa kuti vatongamire bato zviri pachena, izvo zvakatambirwa nedare reHigh Court. Asi vachamisa vakazokwidza nyaya iyi kudare reSupreme Court vachiti mutongo wedare reHigh Court unofanira kusendekwa parutivi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vana chiremba vari kuramwa mabasa nhasi vanzivawo yekudare ne Health Service Board kana kuti HSB, uko vari kupomerwa mhosva yekuita zvinhu zvisiri pamutemo. Asi vana chiremba ava vari kuti havatorina kana mari yekuenda kudare kwacho. Hatina kukwanisa kubata sachigaro HSB Dr. Paulina Sikosana sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru musangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Tawanda Zvakada.
Employer apa machiremba samba kuti vauye kudare remhosva rehearing, nekuda kwekuti machiremba anga asingauye kubasa mazuva 52 apfuura, nekuda kwekuti machiremba anga ari kushaya mari dzekufambisa nemari dzekutenga chikafu ari pabasa nemari dzekubhadhara rendi, vangu vachikwanisa kuuya kubasa. Pamachiremba yavapindura iwo akati hatina mari nekuisa kumahearing acho ari kutaurwa iwayo. Ndomaniro akaita nyaya.
Saka nyaya idzi dzanga dzida kunzwikwa kupi chaizvo?
Nyaya idzi dziri kunzwikwa kumahospital aunoshanda iwo. Kana uri kushanda paparenyatwa hearing yako inenge iri kuparenyatwa, kana uri kuHarare inenge iriwo kuHarare.
Anenge achitonga ndiani apa?
Ndiyo Health Service Board.
Matovanyorera tsamba kuti hamusi kukwanisa kuenda?
Tatovanyorera tsamba kuti hatina mari dzekuunza kumahearing kwacho ikoko. Nevaitokwanisa vaitipa mari dzacho.
Vati vapindura here?
Havasati, chakamira kunzwa kuti vanopindura.
Izvo zvinhu zvakamira sei muzvipatara muchiremba? Pane vamwe here vari kuenda kumabasa?
Muzvipatara hamuna kumira zvakanaka. Machiremba mazhinji ari kumba, hatine kuti hari kukwanisa kubhadhara mari dzemabhazi dzechikafu. Saka basa basa muzvipatara.
Nezvo takambotaurawo neveHealth Service Board vachiti imi hamuchauye kana pachida kuitwa nyaya dzekuti pagadziriswe nyaya dzemihoro idzi, vachiti pakawiriranwa iri kunzi 100% vana chiremba vanga vasina kumirirwa. Zviri kufamba sei?
Takaona kuti hurumende haina chitokwa tokwa chekuti machiremba anga achidzoka pabasa. Saka takaona kuti kusera tienda tinoti kutaurirana kunenge kuri kutambisa nguva. But inyaya yekuti tinoda kuti tinge tine nzira yedu yega yetinenge tichitaurana employer semachiremba yakasiyana neyanga yagara iripo.
Asi kai zvinotora nguva nekuti mutemo unenge wakuchinjwa?
Pana nguva inombotorwa apa. Maamendments emaster story instrument anongogara achiitwa zuva nezuva. Saka kana vachida kuti machiremba adzoriwe kubasa zvishuwa anoita.
Asika vari kutiwo vehurumende imi makatora mhiko yekuti munofanira kunge muchikoshesa kodzero dzevarwere, nekudaro kuramwa mabasa uku kunosiya varwere vaapachena.
izvi hatina kuzvika nekuda sitakaita nekuomerwa nekuda kwekuti mari dzedu hadzichakwana saka takasara tisina kana imwe nzira ndokwokutongogara kumba.
Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru musangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vachitaura vari parunare muHarare. Mumiriri weBritain muZimbabwe amai Melanie Robinson vanoti nyika yavo inoda kuramba ichitengeserana neZimbabwe kana ichinge yabuda musangano reEuropean Union uye patove neurongwa hwekugadzirisa chibvumirano chekuita izvi. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Amai Robinson vataura mashoko aya mushure memusangano wavaita nemutauri wedare reparamende yeZimbabwe Advocate Jacob Mudenda. Vati Zimbabwe neBritain dzine ukama hwakanaka uye Zimbabwe inotengesa zvinhu zvinokosha mazana mana emamiriyoni emadhora ekuAmerica kunyika yavo. Vati vanoda kuti ukama uhu huenderere mberi.
And we were talking about the importance of ratifying our agreement to continue that trade so that
tanga tichitaurirana nezvekuti chibvumirano chedu chinofanira kutsigirwa kuti Zimbabwe ne UK dzirambe dzichitengeserana kana UK yabuda muEU. Saka speaker vandivimbisa kuti patove neurongwa hwekuti paramende itsigire chibvumirano ichi.
Mai Robinson vatiwo vataura nyaya dzekuti mitemo yevandudzwe kuti ienderane nebumbiro remutemo. Vati vanoda kuona mitemo yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act ichibviswa pamwe nemitemo yesarudzo ichivandudzwa sezvakavimbiswa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Panyaya yekuvandudza bumbiro remutemo, Mai Robinson vati pakatora nguva yakareba vanhu vachibvunzurudzwa bumbiro risati raumbwa. Nekudaro vanhu vanofanira kubvunzurudzwa zvakare bumbiro risati rasandurwa. VaMudenda vati paramende inoda chose kuvandudza mutemo asi haigoni kuita izvi nechimbi chimbi nekuti inoda kunzwa pfungwa dzeveruzhinji. Zvichakadai gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vazivisa paramende nhasi kuti mangwana chaiwo vachaunza kudare chibvumirano chekuti Zimbabwe nenyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica dzitengeserane neUnited Kingdom kana ichinge yabuda muEU. VaZiyambi vanoda kuti paramende itambe chibvumirano che Eastern and Southern Africa States ne UK Economic Partnership Agreement icho chakatosainwa nehurumende kutanga kwegore rino. Chibvumirano ichi chinoita kuti nyika dzekuchamhembe nekumabvazuva kweAfrica dzitengese zvinhu zvadzo kuUK pasina mutero. Vanongora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti havaoni Zimbabwe ichibatsirikana zvakanyanya kubva kuchibvumirano ichi sezvo isina zvizhinji zvainogadzira.
Chimwewo ndofunga tinofanira kutarisiswa neparamende yedu inyaya yekuti icho chibvumirano ichi hatizonyanye kutisungirira here isusu paatingati maconditions avanenge vachida kuti zvinhu zvedu zvizopinda muUK zvakaita. Nekuti kazhinji kazhinji ndopanokuwarira zvibvumirano zvakawanda kuti panenge pane zvisungiriro zvakati wandei.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vamasimba manyanya vati chibvumirano ichi chakanaka chose uye Zimbabwe inogona kubatsirika zvakanyanya kana vatungamiri venyika vakabata upfumi hwenyika ino zvakanaka.
Muchaona kuti maopportunities iwayo achinga akreatwa hawo kuEurope asi still zvinoda sound political leadership at home kuno kuZimbabwe kuitira kuti isisu tikwanise kuita take advantage yemaopportunities iwayo.
Britain yaitarisirwa kubuda muEU muna kurume asi kusvikira nhasi haisati yabuda sezvo paine makakatano amunyika iyi ekuti yobuda nechibvumirano chipi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vabatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica kumusangano weRussia Africa Summit kuSochi, Russia, uyo watanga nhasi. Musangano uyu wakanangana nekurudzira nyaya dzekutengeserana pakati peRussia neAfrica zvikuru panyaya dzezveumizha. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata mutungamiri wesangano reCoalition for Market and Liberal Solutions vari Joyce Ngwenya kuti tinzwe mafungiro avo.
Munoziva zvangu fanano kuti kana pamusha pane muchato vhiki remuchato babavo tindichamboenda Joni kunotsvaka basa dzozodzoka mchato usati watanga koko kaitika ngozi kokoko zvinoda dzautizo nyacho yese irikutaura nemandi sasiri kubisai tichatibatsira haina maturo kana dei yanga ine maturo vaidzamna kuvaidza koshesa yevhiki rinoro takungoratidza kuti nyacho haina maturo kurungoshandiswa vana mbuya vanana sekuru vari kudotito kungoita noise nemhirizhonga asi nyaya yacho haina maturo ndosaka ni mukuru wemusha aenda kune zvinhu zvine mitsindo zvakatsiga
imi munoona pane zvichabuda here kushanya kuri kuita vamunangagwa kurussia uku pari zvino
aiwa uku tinoziva kanditi tinoziva vanhu vokurussia ndo vana muzvina bhizi ndovakabata mamaini mazhinji ekrome saka krome inenge yakusimukira saka tinotofunga kuti ine munangagwa vatoenda nevanhu vacho vese vayava vanoita zvemabhizinesi ekrome kuti vanogadziridza upfumi hwavo ivo vega nevanhu vavevezanupfefu vanhu vezimbabwe havana basa nekuti ndo maitiro avagara vachiita ivo saka hapana chichabuda uku vari kungozadza matura avo nemari dzavo kuita kuti upfumi hwavo hunge huchienda mberi isu vanhu vezimbabwe tichingogara tiri munhapwa neurombo
vamwe vangati asi pane chakaipa here kuti vamunangagwa vaende ikoko kurussia tichiona kuti vari kuedza kuti vagadzirise nyaya yeupfumi munyika
isusu hatisi kuti vakashata kuendwa kurussia asi tiri kuti kuhapana here maministers aripo vanokwanisa kuenda vachinotaura vakamirira hurumende nekuti gare gare vapinda mundege gare gare vapinda mundege aiwaka handifunge kuti zvinhu zvese zvinenge zvingotsvaka kuti vamunangagwa vaende asi mubvunzo uripo ndewekuti vada sei kuenda vachigadzirira nyaya dzavo dzemaantisactions zvichireva kuti pane zviri kutiziva asi isusu ngatingoti mutungamiri wenyika ngaagare pasi aronge zvinhu ari kumusha otuma zvikonzi zvake zvaakapa basa mukabinet
avo vanga vari mutungamiri wesangano recoalition for market and liberal solutions vari Joyce Ngwenya vachitaura naMavelous Mhlanganya weStudio 7 vari parunare muHarare. Zimbabwe nedzimwe nyika dzekuchamhembe kweAfrica yatarisana nekupisa kwezuva kwakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuyambira vanhu kuti vanwe mvura yakawanda kuti vasarasikirwe neupenyu. Nzvimbo dzakatarisana nekupisa kwakanyanya dzinosanganisira Bite Bridge, Harare, Cholocho, Zvishavane neBinga. Mukozeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya weStudio 7 abata vatichi Zinyemba vebazi rezvemamiriro ekunze reMet Department.
Ichokwadi, maongorero edu ari kuratidza kuti kubva musi wa20 wokutobva inei kwange kuchipisa nzvimbo dzakawandisa chaizvo zvichibudikidza nanhasi zvireva kuti nzvimbo dzaawana matemperature akati kwirirei chaizvo marimwe zuro takaona kuti nzvimbo dzakafanana nana Bite Bridge dzakaita matemperature anoita 45 degrees kuda kutopfuura matemperature akawanikwa muna 2010 nzvimbo dzakafanana Cholocho dzakapisa chaizvo kutopfuura zvakaitika muna 1962 nzvimbo dzakafanana Zvinga, Zvishavana iyo Harare kuguta guru remuZimbabwe kwakapisa chaizvo nanhasi kuchiri kungopisa saka izvo nzvimbo idzodzi dziri kutoratidza kuti dzapfuura mapisiro akaitika nemamiriro ekunze ari kuitika aya kupisa uku kuripo tiri kutarisira zvakare kuti kungangosvika pamazuva mashomanana ari kutevera aya zvireva kuti kunana mugovera kana kuna svondo uko kunenge kuchipisa zvakare nzvimbo zhinji dzakawanda
chii chiri kukonzera kupisa uku
chiri kukonzeresa kuti kupise kwakadai kune makonzero zvinenge zvakati wandei asi ndingade kutaura zvangu kuti ikatarisa nyika yedu yezimbabwe kana iyo yakatikomberedza yesouth africa tiri kuona kuti kune mhepo inopisa iri kutenderera nyika idzodzi saka mhepo iyoyo ndiyo iri kukonzeresa kuti kunge kuchipisa zvakadai napo makore ari kuti ainge ari mashomanana chaizvo saka izvozvo zvinokonzeresa kuti kunge kuchipisa nzvimbo dzakawanda chaizvo kuburikidza matemperature andataura aya mwedzi waOctober mwedzi unopisa chaizvo saka tinowanzotarisa zvedu kuti mwedzi unopisa asi pari zvino aiwa kunenge kwatipisi sei saka tichiyambira vanhu kuti vangwarire kupisa kwakadai sokuri kuitika munyika medu
zvii zvinofanira kuitwa nevanhu kuti vazvichengetedze panguva yekupisa kwavari kutarisana nako uku kune dzimwe nzvimbo
ndinotenda nemubvunzo wenyu wakanaka chaizvo. Tinokwanisika kuita ndezvekuti tinoziva kuti vana vadiki vaya vanogona vachida kutamba panze pazuva ipapa. Saka tinonge tichikumbirisa kuti munge muchivapa kana nguwani dzemurara kana zvigezi zvinenge zvine vatingati veranda rakakura zvinokwanisa kuti vanogona kudzivirira. Tinokurudzira zvakare kuti vanhu vange vachinwa mvura yakawanda chaizvo. Izvozvo zvinobatsira pakurasikirwa kwekwatinoita nokubuda kwadikita. Saka unogona kuramba une mvura iwe mumumiri mako.
Vatichi Zinyemba vebazi rezvemamiriro ekunze vachitaura naMavhilas Muhlanganya uye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Nhasi tiri kuenderera mberi tichitarisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vatungamiri venyika, kusanganisira mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nedzimwe nyika dzekunze vachipomerwa mhosva yekutonga nedemo. Muhurukuro yanhasi tiri kutarisa kuti zvirango izvi zvakonzera matambudziko akaita sei. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau mwedzi wapera, gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati zvirango izvi zvapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari inodarika mabhiriyoni makumi mana nemaviri.
The minister stated that Zimbabwe had lost at least $42 billion on account of the sanctions. Despite the sanctions being labeled as targeted,
zvirango zvinonzi zvakanangana nevashoma munyika, asi chokwadi ndechekuti zvakanganisa zvakanyanya vanhuwo zvavo, kunyanya madzimai nevana vadiki.
Asi vachitaurawo neStudio 7, mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaramba mashoko ekuti zvirango zvakanganisa Zimbabwe. Mashoko aya atsinirwawo nevaive mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas vanoti Zimbabwe haisi kukwereteswa mari nekuti iri kukundikana kubhadhara zvikwereti. VaThomas vanoti Zimbabwe yainge yatomira kupiwa zvikwereti neIMF muna 1999 nekusabhadhara zvikwereti, uye zvirango zvakatozouya muna 2001 kune vamwe vakuru muhurumende. VaThomas vati Zimbabwe inofanira kuzvipira kuti igadzirise upfumi hwayo.
It's going to be a long road, and I think we need to make that clear. You don't get out of the depths overnight, but it's simple.
Izvi zvinotora nguva, asi zvinofanirwa kubhadharwa.
Zidera inopa America simba rekumisa kuti Zimbabwe ipiwe mari neIMF, World Bank, African Development Bank, asi vaThomas vanoti America haina kana kumbobvira yashandisa simba iri nekuti Zimbabwe haibhadhare zvikwereti zvayo, nekudaro inobatwa seyakageza negoka munyama. Asi vamwe vakuru muhurumende vanoti kubhadhariswa mari inosvika mamiriyoni gumi masere kwakaitwa bhanga reStandard Chartered nekutyora zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende muZimbabwe neAmerica neBritain mucherechedzo wokuti vakatemera zvirango vari kuvhiringidza upfumi hwenyika. Izvi zvakaitika kubva muna 2009 kusvika 2013. Mumiriri weEU muZimbabwe vaTimo O'Connor vanotiwo EU ine vanhu vatanhatu chete vari pazvirango nemakambani mashoma, uye kuondomoka kweZimbabwe hakunei nezvirango zveEuropean Union. Vanotiwo EU iri kutenga zvirimwa zvakawanda kubva kuZimbabwe. Nhengo yeZANU PF vari muzvinabhizimisi vaGilbert Mponda vanoti zvirango mutoro mukuru kunyika. Asi mumwe wevatevedzeri wemutungamiri webato reMDC uye vaimbova gurukota rezvemari vatenda ibiti vanoti ZANU PF iri kuda kuhwanda nemunwe.
Ini ndakaita finance minister, zvamunoti zvirango zvacho zviripo, economic stabilizer, vanhu vakaenda kumabasa, vanhu vakadya vachiguta. So ngatiregerewe kunyureva nhema neagenda yedeflection, neagenda yedeception, neagenda yekunyepera vanhu. Hazvisenze zvemasanctions inhema dzakaimbwa naXQ.
Mumwe wevakatemerwa zvirango izvi vaBright Matonga, avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, vanoti zvirango izvi zvakavabaya panyama nhete. VaMatonga vanoti vari kutadza kuita zvinhu zvakawanda kuburikidza nekutemerwa kwavakaitwa zvirango uku muna 2005 nesangano reEuropean Union. sezvinotaurwa nevakawanda vari mubato rezanu PF. Vamatonga vanoti zvirango izvi zvakonzera kuti upfumi hwenyika huwire pasi, zvikuru sei munyaya dzekuti nyika iwane mari yekunze inodiwa kushandiswa mumapandiko akawanda ezveupfumi. Vamatonga vanoti kuwira pasi kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika pamwe nekushayikwa kwemari yekunze munyika, mucherechedzo wekuti zvirango zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe vavo vari muzanu PF zvakonzera kusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Kunyange hazvo nyika dzekumavirira dzichiti zvirango izvi zvine vanhu vazvakanangana navo, vamatonga vanoti zvirango izvi zvakanangana nezvizvarwa zvese zveZimbabwe.
Vanhu ruzhinji rwevanhu ndorunosafiswa ine rizini yayota kuti vanhu vasafiswe ndorokuti nyika ikashayiwa forex paya payakonzi haipolitics, bvisai utongi huripo tokupai isusu utongi hwatinoda, vonge vachitora zvinhu zvavanoda. Tikada kutarisa chaizvo muno munonzi Zimbabwe yakashata, America yakavaka one of the biggest, if not the biggest embassy in Africa. Yavakavaka muno muZimbabwe nyika yakaipa. Saka apa vari kutsvaga, vanenge vachitsvagawo utungamiri hwavo vavanokontrola kuitira kuti mainterest ekuAmerica anga achisevwa.
Asi rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vanoti Zimbabwe iri kutadza kusimudzira upfumi nekuda kwekutadza kwayo kubhadhara zvikwereti zvayo kunze kwenyika, kwete kuti zvirango ndizvo zviri kukanganisa upfumi hwenyika.
Nyika yeZimbabwe inoafetwa katatu. Wakatogadzirwa Zimbabwe risoka kuchinzi zidhera kuti pasawane kana kuti unokwereta mari kune dzimwe nyika dzema US dollars. Umwe unonzi AGOA. AGOA uyo auya ndiwe nyika yeAmerica nezveagriculture, kuti nyika yeAmerica inokwanisa kutengesawo zvirimwa zvayo kune nyika dzemuAfrica isu tichitengesawo ikoko. Zimbabwe irimo yakasaina mutemo waAGOA asi haibvumirwe kunge ichipinda ipapo. Kwozononzi OFAC ndiwe Office of Foreign Assets ekuAmerica, yekuti hakuna kambani yekuAmerica kana mabhengi anokwanisa kupa munhu chikweriti kana kudyidzana nenyika ndipa mutemo usingabvumirwe zvezidhera.
Mutauriri wemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Sibanda vanoti utongi hweudzvanyiriri nekusafambisa sarudzo zvakanaka kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa ndiko kuri kukonzera kuti zvirango izvi zvirambe zviripo.
Nyaya iripo yekutanga ndeyekuti masanctions aripo andinonyatsoziva inini, masanctions ari kuiswa kuvana vemuZimbabwe nehurumende yeZANUPF, yekuti sezvo vana muZimbabwe havagoni kuungana, havagoni kusangana, havagoni kutaurira zvavanofunga, vanongorohwa vachingoitwa zvinhu zvisina musoro. Izvo ndo zvinoita kuti pave nemasanctions.
Mumwe murwiri wekodzero dzevanhu uye vashanda nesangano rePlatform for Youth Development vaClaris Maduku vanotiwo nyaya zvirango iyi iri kukonzera kuti ZANUPF iwane zvekutaura isingagadzirise nyaya chaidzo dziri kuita kuti zvinhu zvisamire zvakanaka munyaya dzeupfumi pamwe neutongi hwejekerere. VaMaduku vati nyaya yeuori ndiro gonzo rapinda mudura.
Masanctions zvinotadza kuti akabviswa anotibatsira kuti tinyatsorova nyaya chaiyo chaiyo yemuZimbabwe muno, of which nyaya chaiyo chaiyo inyaya yecorruption, nyaya chaiyo chaiyo inyaya yeutungamiriri hweudzvanyiriri.
Kuchema-chema kuri kuita ZANUPF nenyaya dzezvirango kwakakonzera kuti vamunangagwa vasvitse nyaya iyi kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica muSADC, idzo dzakatotora danho rekutsigira Zimbabwe mukukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Kutaura kudai pane kuratidzira kwakarongwa kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munhau dzemitambo tombotarisa mitambo yenhabvu yeCASO Premier Soccer League yatambwa nhasi. Dynamos 0 FC Platinum 0, ZPC Kariba 1 Highlanders 1, Chicken Inn 1 Capes United 0, Ngezi Platinum 1 Bulawayo Chiefs 0. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM cheDiaspora Forum tiri kutarisa nyaya yezvirango uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvinoona sei zvirango izvi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Nyaya yekuti vaChamisa vakasarudzwa zviri pamutemo here yozeiwa nedare reSupreme Court. Vana chiremba vodaidzwa kudare neHealth Service Board asi vanoti havana kana mari yekuendako. Tabva tasvika kumagumo yechirongwa chedu chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Standekile Muhlanga munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.